Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 8 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo, icho chapararira zvakare kumatunhu ose enyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa hubatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino mukukorokotedza vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, kunyange hazvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasati vatambira zvakabuda musarudzo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nebato ravo vokorokotedzavo vaBiden vachiti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuAmerica. Muzvina bhizimisi wechidiki Genius Kadungure neshamwari dzake nhatu voshaya munjodzi yemumugwagwa kuBorodeo muHarare nhasi mangwanani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rinoti mumwe munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 muBulawayo neZuro. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nyika yose vave mazana maviri nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 251. Pavanhu gumi nevana vafa mavhiki maviri apfuura, muBulawayo chete mune vanhu vanosvika gumi nevaviri. NeZuro vanhu makumi maviri nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakabatwa nacho vari munyika. Munyika yose vanhu zviuru zvisere nemazana mana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 8498 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga. Vanhu gumi nevaviri vakaporawo kubva kuchirwere ichi neZuro. Vapora nyika yose vave zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 7995. Vanhu vachiri kurwara mazana maviri nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 252. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vanosvika zviuru makumi mana nemana ane mazana masere nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti 44849. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vave kuda kusvika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nemanomwe kana kuti 237,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana masere kana kuti 9.8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 1,250,000. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemaviri kana kuti 32 million. Vakambova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri mutsva weAmerica wechimakumi mana nematanhatu gore rinouya musi wa20 ndira. Izvi zvinotevera kukunda kwavakaita vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika neZuro. Rei Choto anotipanya inotevera.
Va Biden, au vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa, vakakwanisa kudarika zvigaro zveElectoral College, mazana maviri nemakumi manomwe, zvinodiwa kuti munhu adomwe semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica, mushure nekutora zvigaro makumi maviri zvemudunhu remuPennsylvania nezuro. Vachichingamidza vaBiden paurongwa hwekupemberera kukunda kwavo murwendo rwekuenda kuWhite House. Vari kutarisirwa kugadzwa semutevedzerwa waBiden gore rinouya, amai Kamala Harris. Vakati America yakasarudza mutungamiri wainoda, vakati vanonzwa manyukunyuku kuchingamidza guruzhinji rwevanhu mutungamiri mutsva weAmerica.
We have elected a president who represents the best in us. A leader the world will respect and our children
tasarudza mutungamirira anokwanisa kutimiririra, mutungamirira acharemekedzwa nepasi rose, mutungamirira anoremekedza mauto edu pamwe nekuchengetedza nyika yedu zvakanaka, mutungamiriri wemunhu wese muAmerica. Ndinonzwa manyukunyuku ekufara kuchingamidza mutungamirira achangosarudzwa Joe Biden.
Vachitaura pamhemberero dzekukunda kwavo dzakaitwa nezuro manheru mudunhu reDelaware, vaBiden vakati bato ravo rakakunda zvine mutsindo usati wamboitika munhoroondo yesarudzo dzemuAmerica.
They delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation. 74 million.
Biden vakatora mukana uyu kutenda zvakadzama vanhu vakavavhotera kuti vapinde panyanga.
I must admit it surprised me. Tonight we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow. Bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
VaBiden vakaratidzawo kutenda kukuru kuvanhu vatema vemuAmerica vakavavhotera. Vakati basa ravo rekutanga vava muhofisi nderekurwisa chirwere cheCOVID-19, kuona kuti munyika mapodzwa marwadzo akakonzerwa neutongi hwakanga husina kunaka, pamwe nekuona kuti America yaremekedzwa zvakare pasi rose. Vachitaura vasati vachingamidza vaBiden, amai Harris vakati kunyange hazvo vari mudzimai wekutanga kutora basa iri, havasi kuzoita mudzimai wokupedzisira kuva nechinzvimbo chepamusoro.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because
kunyange hazvo ndiri mudzimai wekutanga kusarudzwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika, handisi kuzoita mudzimai wekupedzisira kusarudzwa pachinzvimbo chepamusoro, nokuti mwanasikana wese ari kuona zviri kuitika iko zvino anoona kuti inoi nyika inopa mukana kumunhu wese.
Satigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, vanoti sebato vanofara nekusarudzwa kwavaBiden naamai Harris.
Aiwa, isu takanyanya kufadzwa nekudzidza zvikuru vaBiden vachitaura kuti kunyange vanhu vanga vachirwa vachinetsana mwari kokoko mwari kokoko, zvakakosha kuti vanhu vaise nyika yeAmerica pamberi. Vatavo vakataura mashoko ekupatanidza vakati ngatichibatanei. Takanyanya kutibata ndechekuti pavakataurayo kuti vanenge vari president wevanhu vose vemadhemocrats nevemarepublicans, havasarudze, vanongoshanda navo vose vavo zvakanaka. Zvinongofadza kunzwa munhu achitaura nyaya yeunit nekudhio inotibatsira.
Vadzokora vanoti sarudzo dzemuAmerica munongedzo wakanaka wemaitirwo esarudzo.
Aiwa, isu tinozvitambira zvikuru nekuti zvinongoratidza kushanda kunoita democracy munyika ino ya America. Nyika dzose dzaratidzwa kuti America ndo vakuru ve democracy.
Sachigaro ve ZANU-PF mudunhu re North America va Regis Charumbira vanoti kunyange hazvo vange vachishanda na va Trump. Vanoti nematambudziko ezvematongerwo enyika kumurume uyo uyo akashanda kwetemu imwe chete ari panyanga.
Yes, kuna vaTrump tinoda kuti musa vaTrump maka tinotenda nebasa ramakaita for the past 4 years. Panguva ino America yasarudza bato rairi kuda kuti itungamirirwe nayo for the next 4 years. Imi chita iso mukuru wanga achitungamirira nyika yakakura zvikuru pano pasi pose chitevedzerai mitemo yomika imomo moitawo as a citizen mokwanisawo kuti muchirega vaBiden vachitora White House vapinde muWhite House zvakanaka moitawo a good handover takeover navaBiden navaHarris imimi navaPence mora moitawo inonzi patriotism kana kuti statement muchirega kuramba muchimanya nezvekumakoti nokuti mavotes ataridza kuti aiwa angari mufavor yaBiden navaHarris.
Vacharumbira vanorumbidzawo kupinda kwaamai Harris muchigaro chechipiri chinokosha muAmerica. VaBiden vakashanda vari mutevedzeri wavaBarack Obama kubva muna 2009 kusvika munandira 2017 apo pakatoreswa vaTrump miko yekuva mutungamiri wenyika mushure mekukunda amai Hillary Clinton musarudzo yakaitwa muna mbudzi 2016. VaBiden vakashandawo senhengo yedare reSenate kwemakore makumi matatu nematanhatu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Ray Choto.
Kunyangwe hazvo vaBiden vakaita mhemberero dzekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica, mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump vanoti vari kupikisa zvakabuda mumamwe matunhu vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa. Magweta avaTrump achitungamirirwa nevaimbova meya weNew York vaRudy Giuliani vanoti vari kuenda kumatare vachipikisa zvakabuda musarudzo. VaGiuliani vakaudza vatori venhau nezuro kuti vane umbowo hunoratidza kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka mudunhu rePennsylvania nemamwe matunhu, izvo zviri kupa kuti vaende kumatare. Vachinyorawo padande mutande ravo reTwitter nhasi, vaTrump vati michina yemaguta makuru ine uori. Vatiwo sangano rinoona nezvesarudzo muBritain ranyorawo kuti sarudzo dzemuAmerica dzakabirirwa uye kuti azviite kufunga kuti vaBiden vakakunda zvakawanikwa navaBarack Obama mumamwe matunhu. VaTrump vatiwo vatotanga kupenengura zvakavhotwa. Vati America ine nhoroondo yekusafambisa sarudzo zvakanaka. Asi vamwe vanoti hapana umbowo hwakati tsvikiti huri kupiwa navaTrump. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino mukukorokotedza vaBiden nekukunda musarudzo. Mutungamiri weGermany Chancellor Angela Merkel vakati vari kutarisira kuumba ukama hwakasimba neAmerica. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vakakorokotedzawo vaBiden vakati nyika yavo inodyidzana zvikuru neAmerica uye vanotarisira kushanda navaBiden panyaya dzakawanda kusanganisira mamiriro ekunze. Vakatiwo vari kufara nekupinda munhoroondo yenyika yeAmerica kwemuteedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vanova mudzimai wekutanga kuve muteedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica. Vamwe vakakorokotedzawo vaBiden vanosanganisira vatungamiri veCanada, Spain neFrance. Asi vamwe vatsigiri vavaTrump vari kushora zvikuru vatungamiri vedzimwe nyika ava vachiti vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika dzeAmerica. Chipanga mazano musangano reCenter for Security Policy vaKylie Shedler vanoti vatungamiri ava vari kurumidza kumedza kutsenga vachada sezvo vaTrump vasati vatenda kuti vakakundwa musarudzo. Kuti tinzwe pamire Zimbabwe panyaya iyi, Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiriri vemapato anopikisa munyika vakorokotedza vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Vachinyora padande mudande reTwitter, vamunangagwa vakatiwo vari kutarisira kushanda navaBiden mukusimudzira kutyidzana neAmerica. Mutungamiriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance, vaNelson Chamisa, vakanyorawo padande mudande ravo reTwitter vachiti kukunda kwavaBiden mucherechedzo hwakanaka muutongo wejekerere pasi rose. Vanotiwo kusarudzwa kwavaBiden mucherechedzo nezvido zvevanhu vemuAmerica. Mutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanyorawo padande mudande reTwitter vachikorokotedza vaBiden, vakatiwo vari kunyanya kufara nekudomwa kwaamai Kamala Harris semutevedzeri womutungamiriri wenyika wokutanga wechidzimai muAmerica. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugwadi, vakorokotedza vaBiden mukukunda kwavakaita, asi vakati tarisiro yavo ndeye kuti vabvise zvirango zveupfumi zvavati zvakatemerwa nyika yeZimbabwe.
Nongovakorokotedza, asi chataikumbira sevana vemuZimbabwe vose ndechekuti vaJoe Biden vakakambena musarudzo dzavo on the basis of kindness and empathy, vachiti mutungamiriri ane tsitsi, ane rudo, ane runyararo, anotsvaga kudyidzana nedzimwe nyika, anoshuvira kubatsirana nedzimwe nyika kuti tipedze matambudziko atakatarisana nawo sepasi rino rose. Zvino tinovimba kuti isu tichange takatarisa kuti runyararo rwavanotsvaka, tsitsi dzavanadzo, rudo rwavanoti vanarwo, uye zvekare chido chavanacho kushandidzana nenyika dzose pasi rino tichange takachitarisa nemaziso matsvuku, tichivimbira kuti tichafanira kutanga pakubvisa zvirango zveupfumi zvakatemberwa nyika yeZimbabwe, nokuti zvirango izvi hazvisisina chikonzero chekuti zvingaramba zviripo.
Vamugwadi vatiwo kunyange hazvo Zimbabwe isingapindiri mune zvematongerwo enyika zvekune dzimwe nyika, vanokashikamadzwa nemashoko emutungamiriri wenyika yevaDonald Trump ekuti sarudzo dzakabirirwa kunyange vakawanda vari kuti hapana humbo hwakakwana. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo kukunda kwavaBiden mucherechedzo wekuti vanhu vakabatana vanowana utongo hwavanoda.
Tinokorokotedza president elect weAmerica vaJoe Biden nemutevedzeri wavo Harris Kamala. Tinoti makorokoto nekukunda musarudzo nekusarudzwa nevanhu veAmerica vakararidza kuvava nechivimbo navo kuti vatungamirira America kubva izvezvi vachienda mberi. Izvi zvinotaridza kuti kana vanhu vachinge vabatana, kana vanhu vaita chisungo chavanenge vaita vachida zvinhu zvavo kuti zvifambe munyika nenzira yavanoda, zvinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Tinotarisira kushanda zvakanaka neAmerica. Munozviziva kuti America inoramba ichisupporta Zimbabwe nezvinhu zvakawandisa, kusanganisira zveutano, kusanganisira zvekupedza nzara munyika, kusanganisira zvekurwisa chirwere checoronavirus, chirwere cheHIV and AIDS, zvakawanda kumacommunities. Saka tinotarisira senyika tichashanda zvakanaka neAmerica.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pane imwe university muSouth Africa, Dr. Tianai Masia, vatiwo kunyange hazvo vanhu vari kufarira kukunda kwavaBiden, avo vanova kubato remadhemocrats rinozivikanwa nechido chekuumba hukama nedzimwe nyika, vati havaoni pachizoita shanduko pakutyidzana kwenyika iyi neZimbabwe.
Zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, atingati iwo marestrictive sanctions aya, akaiswa hongu panguva yemarepublicans asi akangoramba aripo panguva yemadhemocrats. Uye zvinoratidza kuti acharamba aripo nekuti hapana yatingati shanduko yatinoona munzira iri kutongwa nayo nyika yeZimbabwe nehurumende yava munangagwa. Uyezve nyaya yokuti zvirango izvi zviri maringe nokukurudzira Zimbabwe kuti itevedzere kodzero dzevanhu, zvinoita kuti tione kuti zvicharamba zvakangodaro, vaBiden vacharamba vakangomira panga pakamira vaTrump.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vatiwo kukunda kwavaBiden semutungamiriri weAmerica
kuno simbaradza kusimudzirwa kwekodzero dzevanhu. Vamavhinga vati kubvira vari musenate, vaBiden nevamwe vairatidza chido chekuda kuona kuti hurumende yeZimbabwe inoremekedza kodzero zvezvizvarwa zvayo.
Tinoziva kuti mugore ra2001 vaBiden vachiri senator muAmerica kuDelaware. Ndivo mumwe wemasenata vakakurudzira nekuumba mutemo wezidhera uchiisa zvirango kuvatungamiri vezanupiyefu pamusoro pekutyorwa kwekodzero muZimbabwe. Nekudaro tinoziva kuti munhu anga achitarisa nyaya yeZimbabwe kwemakore akawanda kubva vari senata kusvika vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika kuna vaObama. Iko zvino zvavava nematomo, tinovimba kuti vacharamba vachisimudzira nyaya dzekodzero, vachitsigirawo kusimukira kwevanhu muZimbabwe. Tinoziva kuti nyika yeAmerica yanga ichibatsira zvikuru panyaya dzekupedza chirwere cheHIV/AIDS nekubatsirawo vanorarama neutachiwana mukati meZimbabwe. Uyezvewo Amerika yanga ichibatsira zvikuru sei panyaya dzekupa chikafu.
Veruzhinji vataura neStudio 7 vanotiwo havaoni kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kuchichinja nekuda kwekukunda kwemaDemocrats, vachiti vakuru vakuru vakatemerwa zvirango vakasaita zvinotarisirwa kuti zvirango izvi zvibviswe zvichangoramba zviripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, muzvinabhizimisi wechidiki Genius Kadungure aizikanwa nekuti Ginimbi ashaya nhasi mangwanani munjodzi yomotokari muna Borodale Road pedyo nePhiladelphia. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti Kadungure nevamwe vatatu vainge ainavo vashaya uye mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Kadungure ainge ari mumotokari yemhando yeRolls Royce iyo yabva yatsva ichipisa vamwe vatatu zvekusara vave dota mushure mekubonderana nemotokari yeHonda Fit. Motokari yaKadungure yarovera pamuti ndokuzotanga kubvira. Vanyati vanoti pane vakwanisa kuburitsa Kadungure mumotokari asi abva angoshaya. Vanhu vaviri vanga vari muHonda Fit vanonzi vaendeswa kuchipatara. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evanhu vakatiza misha yavo vachienda muupoteri kuCameroon mudunhu revanhu vanotaura chirungu riri kuchamembe kwakadziva kumawirira kwenyika iyi mushure mekurwiswa nevakapandukira hurumende vekumatunhu anotaura mutauro weFrench. Ishe Molinga Francis Nango wenzvimbo yakarwiswa inonzi Liu Lamalale vakabva vaurayiwa. Vakapandukira hurumende ava vari kuda kuti dunhu ravo rinotaura chirungu rizvimiririre uye kubva pavakatanga hondo muna 2017 vanhu zviuru zvitatu vashaya, vamwe mazana mashanu nemakumi mashanu, vamwe zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu vakaenda muupoteri. Masangano anopa rubatsiro pasi peUnited Nations ari kugadzirira kubatsira vanhu vanodarika zviuru mazana mana vari munyika dziri kuCentral America vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Hurricane Eta. Vanhu vakawirwa nedambudziko iri vari munyika dzakaita sePanama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras neEl Salvador. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega-rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatinotenda dzikiti vesangano reZimbabwe Diabetes Association. Tiri kuziya nyaya yezvechirwere chediabetes tichitarisa kuti mwedzi uno pasi rose riri kubatana mukucherechedza zuva reWorld Diabetes Day musi wa14 November. Ngatinzwei maondero avadzikiti. Vadzikiti, ndino mugamuchira muchirongwa. Tipewo maondero enyu pamusoro penyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Tichiona muZimbabwe chirwere ichi hachisati chava kunyatsova nekunzwisiswa, zvinova zvinhu zvisingatifadzi, zvinoramba zvichiita kuti tirambe tichikurudzira kuti shoko iri rizivikanwe. Ukada kutarisa iko zvino, mwana chero ari kuhigh school anogona kuzoziva chii chinonzi diabetes. But as one had a great one, and one of the position on the PhD. So
Aiwa muri Zimbabwe tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano panepfenyuro yeStudio 7 vhiki rinouya anokoneka ine mufaro. Ndine wenyu Maikove muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCovid-19 kubulawayo, icho chapararira zvakare kumatunhu ose enyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vokorokodedza vakadomwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nekukunda musarudzo, kunyange hazvo mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasati vatambira zvakabuda musarudzo idzi. Muzvina bhizimisi wechidiki Genius Kadungure nevamwe voshaya munjodzi yemugwagwa kuBorodeo muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izikatu.